Apo zeti iri kunyoresa vanhu kuti vazovhota musarudzo dzegore rinouya, dzimwe nzvimbo dzemapato dziri mubishi rekukwezva vanhu kuti vanyorese kuti vagozovhotera mapato avo. Bato rezanupf rinonzi riri kutora mukana uyu kuchisidzira nhengo dzaro nevamwe vanhu kuti michina yechizvino zvino iri kushandiswa ichaziva kuti munhu anenge avhotera papi gore rinouya. Mukuru wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navamogeni tsvangirai vagivemo makoche vanoti vari kuziva zviri kuitwa nezanupf nekudaro vachashanda kubvisa pfungwa dzakadaro muvanhu zvikuru vechikuru. Mutungamiri wevechidiki mubato rezanupf muwadhi yemuchinhoi muzvari memori makani vanobvuma kuti vari kudzidzisa nhengo dzavo kuti vazive nezvekunyoresa kuvhota, asi vanoti manyepo ekuti vari kudzidzisa vanhu nezvekuti michina iri kushandiswa nezek inozoziva kuti vanhu vanenge vavhotera papi.
Matrainings isusu tiri kudzidzisa vanhu kuti munhu unofanira kunoregista kunovhota, uyezve kana uchinovhota haufani kuchichidzirwa kana kuita sei. Zviyo zvokunzi he pane mushini unondiona tukaudza kuti hakuna chimushini chakadaro izvozvo, hakuna, tuchavhota mavhotero ataita chi kudhara. Aiwa iyi yapo dzapolitics ka maoppositions ari kudaro, isusu kwedu hatidaro.
Muzvari makane vanoti vari kutokokera vanhu vakawanda kusanganisira nhengo dzeMDC kuti vave nhengo dzebato ravo.
Isusu tiri kutomobhilaiza kunyange veMDC vacho tiri kutovakwezva kuti vave kupati kwedu. Aiwa isusu kwedu kuzanupf tiri kuti no to violence, hatisi kuda mhirizhonga, hatisi kuda vanhu vanoita zvekurovana nevanhu, ngatiendei tinovhota muri nyararo.
Imwe nhengo yebato reMDCT yeNational Council vamukudzei Chigumbura vanoti vari kuudza vechidiki vose kuti vanyorese, asi vari kukurudzira nhengo dzavo kutakura vanhu nedzimotokari kuti vanonyoresa nekuti nzvimbo yekunyoresa muchinhoi iri kure nekunogara veruzhinji.
Kukonzereswa nenyaya yekuti macenters avakaisa they are very far away from the people. Makatasa muchinhoi muno tine one center iri kupublic service center inova about 6 kilometers kubva panogara munhu kuenda ikoko. Yano sevechidiki indiri mumwe wevanhu vakatoregista kare, ndatovawo musystem nyowani iyoyo, ndakasacrifisa time yangu. Kune vechidiki vese vari munharaunda kunyaya yamuwadhi yandinogara, ndo basa guru ratiri kutoita kuti kana paine vane rubatsiro rwanogona kutipa, dzingave motokari chaidzo, tingoenda tingotuta vanhu tichinovadhamba vovhota voregista kuvhota, todzoka navo totora another group tichingoenda takadaro, because that is the only way we can succeed kuti vanhu varegiste kuvhota.
Mune imwewo nyaya munyori wekanzuro yechinhoi vamaxwell kaitano vakurudzira vagari vemuchinhoi kubhadhara mari dzemvura nedzimwewo sezvo pasina kuregererwa kwezvikwereti gore rinouya. Vakaitano vachiwo vakatambira tsamba kubva kuhurumende ichivazivisa kuti vaudze vagari kuti hurumende haisi kuzobvisa zvikwereti zvine vagari sezvakamboitika gore ra2013 apo nyika yakaenda kusarudzo.
Zvatakatarwa nehurumende ndezvekuti hongu na2013 vanhu vakanzi vasabhadhara mari dzavo, asi takatarwa kuti for 2018 tikurudzire vanhu kuti vabhadhare, because chirongwa chakadaro hachisi kutarisirwa kunge chiripo mugore iroro. Saka naizvozvo isu vekanzuro isusu taakukurudzira vanhu vedu kuti vauye vachizoita payment plan wekuti vange vachibhadhara zvikwereti zvavo.
Makanzuro ose munyika akamanikidzwa kubvisa zvikwereti zvainge zviine vanhu kumakanzuro, asi danho rekubvisa zvikwereti iri rakaita kuti makanzuro ashaye mari yekugadzira migwagwa, kuwanisa mvura yakachena, kutakurwa kwemarara pamwe nemari dzemihoro. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.